Vana chiremba vakuru varikuramwa mabasa vanoti hapana chine musoro chakabuda mumusangano wavakaita negurukota rezveutano vaObedaya Moyo nezuro. Mumwe wevana chiremba vakuru vepachipatara chepari renyatwa, Dr. David Chimuka, vaudza Studio 7 kuti pari zvino vari kungorapa varwere vari kurwarisisa muzvipatara zvehurumende, sezvo hurumende iri kutadza kuvapa michina yekushandisa pamwe nemishonga yekurapisa varwere.
Mishonga yatinayo, tine mishonga mishoma shoma inogona kubatsira vanhu vanogona kufa kana kuti mangwana. Saka ni kune vanhu about 80% vanouya vatinoti maelective cases, vanouya tinoita vasina nehari, asi vazhinji vanenge washoma vanouya vachida treatment inenge iri inotinoti emergency. Ndio takafunga kuti tiite ivavo, tichimirira kuti zvinhu zvichaita zvakanaka kana government ichinge yatisupporta nekutipa mari yekuti titenge mishonga nekugadzirisa mishini nekutenga imwe mishini inodiwa kuti tiite mabasa edu zvakanaka. Zvinoreva futi kuti even kuHarare Hospital ikoko vari kuitawo maemergencies, ndisingazivi zvekuBulawayo nedzimwe mahospitari. Maemergencies ndiwo atiri kuita mazuwano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively tichazotoona pamberi tichizovaudzazve zvakare.
Mumwe chiremba wepapari renyatwa, Dr. Shingai Chiurunge, vati vave kungopa varwere mapepa ekuti vakwanise kunotenga mishonga yekuti varapwe, sezvo muzvipatara zvehurumende musina mishonga iyi.
Paunongopinda topa hama maprescription, hama dzoenda kuprivate dzotenga. Kana vakakwanisa kutenga, pane machiremba akawanda panapa anotoine mishonga yavakatenga vega itori kumaward yekupa mapatients. Pamwe vanenge vatumwa vasina kana hama wani vachibva kumamisha.
Vamwe vana chiremba vekune zvimwe zvipatara zvehurumende zvakaita seHarare General Hospital nechitungwiza General Hospital vaudza Studio 7 parunhare kuti havachakwanisawo kuita basa ravo sezvo vakatarisana nematambudziko akafanana neana chiremba vekupari renyatwa. Asi gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti bazi ravo riri kuedza pose parinogona napo kuti ritsvage mari yekutenga mishonga yekupa varwere pamwe nekugadzirisa mimwe michina inonzi yakafa kuti ana chiremba vakwanise kuishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.